neraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kava tereri, tinosanga na vakare manera anasi, urumusuwe muvuro chikumi 1, 2020. Maka tererera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri mu Washington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pane posibiliti yekuti makezi aya hanasi kubva kunze, asi pamwe vanhu vari kutaburira vanhu vari mukati memakwaranzai facilities. So saizvozvo zvosana chiremba vekonzero dzevanhu pamwe chete nemagweta ekonzero dzevanhu taendesa kuhurumende kuti tichitsvaya kuti hurumende igadzirise
wandu wevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika unoramba uchikwira zvakanyanya.
Tinozvishuvirawo munyika yeZimbabwe kuti pakaita ashaikwa, pakaita batwa zvakarurama, vana veZimbabwe, zvizvarwa zveZimbabwe zvoratidzira kuratidza kuti kodzero dzevanhu dzakanaka, kunyanya kodzero dzevanhu kadzi.
Zimbabwe neAmerica zvonetsana nenyaya yekodzero dzevanhu. Mimwe mitambo yetenderwa nehurumende kuti itange kunyange vanhu vakawanda vachiri kunzi vagare mudzimba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano runoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe wasvika pazana nemakumi manomwe nevasere kana kuti 178. Vanhu vafa nechirwere ichi vachiri vana uye vapora vari makumi maviri nevapfumbamwe kana kuti 29. Vanhu vari kubva kuSouth Africa, Botswana neBritain kunyanya ndo vari kubatwa nechirwere ichi. Kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi munzvimbo dzavari kuchengeterwa idzi kwapa kuti rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu ravana chiremba reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights riendese bazi rezveutano kumatare edzimhosva richiti riri kuisa upenyu hwevanhu vari munzvimbo idzi panjodzi sezvo musina zvikwanisiro zvakakwana. Taita hurukuro nasachigaro vesangano ravana chiremba iri Dr. Fortune Nyamande.
Tiri kushushikana zvikuru, tinoona kuti maafrica samunyokwira zvikuru, tinoshushikana kunyanya tichiziva kuti makesi akawanda ari kubva muna tinoti maquarantine centers. Saka zvinoreva izvo kuti pane posibiliti yekuti makesi aya hanasi kubva kunze, asi pamwe vanhu vari kutaburirana vari mukati memaquarantine facilities. So saizvozvo zvosana chiremba vekodzero dzevanhu pamwe chete nemagweta ekodzero dzevanhu taendesa kuhurumende kuti tichitsvaya kuti hurumende igadzirise maquarantine facilities kuti ave aripa standard yekuti vanhu vatapurirana zvirwere vari mumacenders yayo. Chechipiriwo tinoti hurumende ngaitarise kuti kuma illegal ports of entry kuupinda nevanhu munyika kunge kuchigadziriswa kuchivharwa so that tisakwanisa kunge tichiita macases anopinda munyika zvisina kutsarukana. So tirikushushikana zvikuru uye tinovimba kuti hurumende ichaekta, asi isuwo taenda kumatare ezvimhosva kuti tione kuti nyaya yemaquarantine facilities yagadziriswa nechinhu chimwe.
Inzira dzipi dzamunotarisira kuti dzingagadziriswa nadzo maquarantine center yatichiona kuti hurumende iri kuitiwo iri kuitawo painogona?
Pane zvinhu zvinogona kungoitwa zvisingade mari yakawanda. Semuenzaniso, vanoda sipo yekuti vange vachigeza maoko avo vari mukati memaquarantine facilities. Vanhu vanokwana nge vachigara padistance inorekomendwa, pane kuti vanhu varare varisiri 1 meter apart vari mumaquarantine facilities imomo. Kuwanikwa kwemvura, tinozoona vanonochera mvura nemabhaketi vachizotapurirana chirwere pavanenge vachinochera mvura kwavari kuenda ikoko vari mumaquarantine facilities. Saka tinoti the basic things zvinongoti munhu wese anofanira kurarama indignity zvio zvinofanira kunge zvirimo maquarantine facilities.
Tiri kuonawo kuti uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika hwaramba huri pavanhu vana. zvinove munongedzo kuti pane zviri kuitwa nehurumende zvinogona kunge zviri kudzivirira rufu munoti
tifunge kuti tichati kusafa kwevanhu necovid inyaya yekuti hurumende ine zvairi kuita kusafa kwevanhu necovid inyaya yekuti parizvi tangoitawo lucky senyika kuti tichine macases atinongangoti mamild cases ndo akawanda asi tikaita masevere cases tinoona kuti pamasevere cases mana atakaita vose vakange vachirasikirwa neupenyu zvinoratidza izvo kuti hurumende haina kugadzirira haina capacity yekuita.
Vanga vari sachigaro veZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande, vari parunhare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, mashoko atumirwa kuStudio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention, anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru zana nemakumi mana nemaviri kana kuti 142,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vashaya vadarika zviuru zvina kana kuti 4,000 kuchiti vapora vanodarika zviuru makumi mashanu nemapfumbamwe kana kuti 59,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose hwadarika mamiriyoni matanhatu kana kuti 6 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawanda vabatwa nechirwere ichi. Vanhu vafa pasi rose vave kudarika zviuru mazana matatu nemakumi manomwe kana kuti 370,000 uye vapora vachidarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu kana kuti 2.6 million. Kandirana makubu nematete kuri kuenderera mberi pakati peZimbabwe neAmerica mushure mekunge chipangamazano chemutungamiri wenyika yeAmerica vaRobert O'Brien vapomera Zimbabwe neChina mhosva yekuita tinhaidzirwe pakuratidzira kuri kuitika muAmerica. Kuratidzira uku kunotevera kuurayiwa kwemumwe mutema vaGeorge Floyd nemupurisa wechichena kuMinneapolis mudunhu reMinnesota, izvo zvapa kuti vanhu varatidzire vachiti rusarura ganda rwanyanya. Nhasi mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols vadaidzwa negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasikusiso mwoyo kuti vazotsanangura mashoko eAmerica ekuzora Zimbabwe mafuta enguruve yairi kuti haina kudya. Asi mashoko abuda papera musangano uyu ari kuratidza kuti panga pasina kuwirirana. VaNichols vaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti vanonzwisisa nekurwadziwa kwerufu rwavaFloyd, asi havasi kuzoregedza kutaura nyaya yekutyora kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Vati kunyange mupurisa akauraya vaFloyd akasungwa, izvi handizvo zviri kuitika muZimbabwe umo mune vanhu vari kutoshwa kusanganisira madzimai echidiki eMDC nevamwe vakatsakatika vakaita savaItai Dzamara navaPatrick Nabanyama. Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanyorawo padande mutando ravo reTwitter kuti havaone Zimbabwe senyika inganzi muvengi weAmerica. Asi nyaya iyi yabata vanhu vakawanda pasi rose kusanganisira chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa, amai Shelton, avaita hurukuro naMavelous Mushanganya uye weStudio 7.
Hatsi kuzoona zvikuitika ikoko. Zvikuitika ikoko zvakaoma. Asi ino sechizvarwa cheZimbabwe ndikuona kuti zvimwe zvacho tinozvikurudzirawo kuti dai zvagona kuitika kana munyika yeZimbabwe, nekuti apa vari kurwirawo kodzero dzavo vanhu ivava vari kuratidzira.
Asi tiri kuona vamwe vachipisa zvinhu nekuba, imi munozviona sei izvi?
Chakazongoshata hacho kuputsa mabuildings nekuba chikafu kana kuti kuba zvimwe kupisa mota kana kuti chichi, but kuratidzira kwavakaita nekugunun'una kwavari kuita pamusoro pekurawa kwechimwe chizvarwa chemo kwakanaka, nekuti zvinhu zvinorwadza kuti munhu afe sehuku, zvinhu zvinorwadza kuti munhu afe achichema achikumbira ruregerero kana kuti chii. Saka zvinhu zvinongorwadza. Asi inini muonero wangu zvangu dai taizvishuvirawo munyika yeZimbabwe kuti vanhu vagoona kodzero dzevanhu kuti dzaka Saka kosha, paka ura wa munu, paka ro wa munu, paka batiriru wa munu. Wanu warati zira nukuti, shiriku itika umushaka naka kuti, varikurati zira shawo, ende hapana muna harukusha ndi siru wa futi. Hapana muna harukufurwa, shinona kiza shukadimi, chero shikizo rwaza asho pamberabu. Asi varikurati zira uko zero zao nukuti mune muna neko ziri zake, hakuna muna neko ziri yuku uraya mwe munu. Shino rwaza asho bati, muonero wangu. Tinozvishura munyika yeZimbabwe kuti pakaita ashaikwa, pakaita batwa zvakarurama, pakaita adzvinyiriwa kodzero dzake, vana veZimbabwe zvizvarwa zveZimbabwe zvoratidzira kuratidza kuti kodzero dzevanhu dzakanaka kunyanya kodzero dzevanhu kadzi.
Avanga vari chimwe chizvarwa cheZimbabwe vati vanoda kunzi Amai Shelton vashaura naMavelous Mhlanganya wewe Studio 7 vari parunare kuPretoria kuSouth Africa. Mamwe masangano anochengeta vakwegura, nerera uye vana vakaremara anoti ari panyanga dzamushore nekuda kwekuenderera mberi kwekurudziro yekuti vanhu vagare mudzimba kana kuti lockdown mukuedza kudzivirira kupararira uye kutapuriranwa kwechirwere checovid-19. Masangano aya nguva zhinji anopona nerubatsiro kubva kuvanhu vane tsiye nyoro avaomerwawo pari zvino. Mutoro wedu weNauloida Moyo anoti panyaya iyi.
Musha weZororai Old People's Home uri pasi peRoman Catholic unochengeta vakweguru vanosvika makumi mana musakubva ndemumwe wasangana nematambudziko sezvo uri kutatarika kuwana zvekudya nezvekupfeka. Mukuru wepamusha uyu vaGondai Gondo vaudza Studio 7 kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vanoti vakatarisana nedambudziko rekuwanira vavanochengeta zvekudya. VaGondo vanoti musha wavo uyu unosibatsirwa zvakanyanya nevana vezvikoro zvemudunhu reManicaland nevamwe vekunze. Asi panguva ino hapana chavari kuwana nekuda kwelockdown.
Zvinonetsa kuti pamusha uno wezora Old People's Home hatina atingati mapermanent donors, asi tinorarama nemawell wishers, vanhu vanotibatsira vachibva kunzvimbo dzakasiyana siyana, zvikuru sei zvikoro nemachurches. Saka kuvhara kwakaita machurches, kuvhara kwakaita zvikoro zvarovati sapoti panapa inenge yaderera. Saka pari zvino zvakatiomera, asi tirikuedza nepatinogona kuti vange vachirarama. Tine zvakarimo projects atirikuedza kuita kuti tirambe tichizviriritirawo pachizvino.
VaGondo vanoti musha uyu une basa rekuchengeta huku dzokudya kana kutengesa uye kurima mubindu, asi vakatarisana nedambudziko rekudhura kwoita chikafu chehuku uye kushomeka kwemvura yemadiridzo.
Tine mabroilers, tine marabbits, tine maroadrunners.
Studio 7 inakwanisa kutaura nemukuru webazi rezvemagariro evanhu mudunhu reManicaland vaPeter Machisa sezvo vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Asi mudzviti weManicaland vaEdgar Senza vanoti hurumende iri kubatsira masangano akaita seiwayo panguva ino nezvakasiyana siyana kusanganisira mari. Zvakadai kanzira wenharaunda iyi yeWard 1 kusakubva vaThomas Nyampane Dengu vanoti vakwegura ava vanotarisira kubatsirwa nehurumende kunyanya panguva ino. Kanzura ava vanotiwo hurumende inofanira kuvavakira vanhu dzimba kuti vasagare vakawandisa vozoguma votapurirana chirwere checoronavhairasi nekupinza vakwegura vacho munjodzi.
Zvamuri kuona sezvizvi dzimba dzacho zhinji dzacho dzinogarwa 2 3 that number is 4 pa room zvidzi vaitwa nozvima pranga zvokuti seuziva kwangu this is the most crowded place muno musako is not in Mutare is the war. Saka COVID ikanzi yarowa pano yarowa muno maMutare panapa kutovhara madhoo nokuti vanhu vacho vese matoilets awarume ari ukoko madzimai vese mapabsi madzimai ari apa. Saka kuungana kwacho huwandu hwacho huripo haunyatsokuti tirarame zvakanaka tiri kurarama zvatiri kuita zvizvi muCovid. Imwe nyaya iri kunetsa futi pese patiri kufamba vanhu ivo vari kuchema nzara. Chikafu izvizvi zvamuri kuona kuti pane vari kungomhanya mhanya hwavo, but pane angadai pakazara pamusika pauri kutsvaga zvokurama nazvo.
Vanyampane Dengu vanoti hurumende inofanirwa kushimbidza kugadzirisa ugaro hwakanaka hwevanhu mumusha uyu pasi pechirongwa chekuvandudza maguta icho zvakaparurwa nemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa maMutare mukutanga kwegore rino. Kusvika pari zvino dunhu reManicaland rine vanhu vapfumbamwe vane chirwere checovid-19 vanova vanhu vakadzokera munyika vachibva kuMozambique. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Iloida Moyo.
tombotarisa nhau dzekumatare gwetare mutungamiri webato reMDC Alliance Vanelson Chamisa advocate Tavano Mpofu nasi vazvipira kumapurisa mushure mekunge mapurisa aenda kumba kwao akapakatira zvombo nezuro mumapepa emapurisa ari mumaoko eStudio 7 Vampofu vari kupomerwa mhosva yekufojera kudarira pamusoro-soro reConstitutional Court muna kukadzi gore rapera vachiisa zita rechapupu chenhema rekuti simba rashezuze vari kupomerwa mhosva pasi pemutemo weCriminal Law Codification Reform Act Detective Chief Inspector Mashawidza webazi reuori kana kuti CID Police Anti-Corruption Unit ndo vari kuferefeta nyaya iyi Vampofu vari kuramba mhosva iyi uye vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana Bato reMDC Alliance rinoti zviri pachena kuti uku kumbunyikidza kodzero dzevanhu Nyika yeSouth Africa nhasi yapinda muchikamu chechitatu kubva muzvikamu zvishanu zvayakadzika kubva musi wa 27 kurume gore rino ichiedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 icho chatengeshera pasi rose. More Blessing Munjoma anotipanya iye.
Nasi munzvimbo zhinji dzemuSouth Africa change chiri chipatapata sezvo mamwe makambani anichitsama ainge avharwa atanga kushanda. Vamwe ndivo vafumira kuenda kuzvitoro zvinotengesa doro izvo zvatanga kutengesa doro nhasi zvapakuti pazvitoro zvakadai muJohannesburg pave nemitsetse yakareba zvikuru. Asi kunyange hazvo vanhu vazhinji vange vachipemberera kuve muchikamu chechitatu ichi zvimwe zvizarwa zveZimbabwe zvikuru zvinoshanda munzvimbo dze kudyira hazvina mufaro sezvo zvisati zvave kubvumidzwa kudzokera kumabasa chimwe chizarwa cheZimbabwe muzvare Isabel Mboza vanoti zvino hazvina kuvamirira zvakanaka zvekuti vari kutofunga kudzokera havo kumusha
isu gore rino tisu vanhu vazotambura manje tine vana vatatu vanoda kudya kuenda kuchikoro apa panodiwa mari dzerenti handizivi nemamiriro aita zvino kunyika muno kuti tichararama sei dzimwe nguva ndotofunga zvangu zvekudzokera kumusha
nyanzvi munyaya dzeupfumi Dr. Edi Mahembe vanoti kusavhurwa kwenzvimbo idzi kuchave dambudziko guru kuzvizarwa zveZimbabwe zvakawanda Asi Dr. Mahembe vanoti pane nzira shoma dzingatorwa nemhuri yeZimbabwe iri muSouth Africa iyo isati yave nemabasa kuti iwane raramo dzakaita sekutanga mamwewo makambani
Sara tangutasa hizo zvotingata kuti ko vana ava chika vangaita sokutanga ndokura kuti ah vanoti kuti vatsvage mabasa kune dzimwe industry dzavhurwa nofunga kuti zvinga zvingabatsira chechipiri kuti maybe varikuda kutanga mabusiness madiki avo zvokuti vawanewo kubata nemhuri dzavo
Dr. Chipo Mukonza imwe onyanzvi munyaya dzezveupfumi vanoti kusavhurwa kwemigano yenyika yeSouth Africa kuchakanganisa mararamiro evanhu vanorarama nekutenga vachitengeserana sezvo vasisakwanisi kupinda kana kubuda munyika kuzoita mabasa aya
vanhu vazhinji vanga vachirarama nekutengesa nekutengeserana vachitora zvinhu zvichienda kuZimbabwe vachinotengesa nekuda kwaizvozvo kuchine kushungurudzika nekusagadzikana apo muri dzanga dzichirarama nekuda kwekutengesa nekutengesana vari kushayiwa kuti zvino nanhasi zvaramba akavharwa vachaita sei saka chikamu chechitatu chakanaka asi chine kakusagadzikana uye havasi vose vanokwanisa kurarama naizvozvo
South Africa ine vanhu vanosvika mazana matanhatu nemakumi masere ane vatatu kana kuti 683 vafa nechirwere ichi. Vabatwa nechirwere ichi vanodarika zviuru makumi matatu nemaviri ane mazana matanhatu nemakumi masere nevatatu kana kuti 32,683. Asi pavanhu ava zvisati zvazivikanwa kuti pane vanhu vangani vekuZimbabwe vafa kana kubatwa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 ndiri. Johannesburg, South Africa, ndini mo Blessing Munjoma.
VOA Africa Zimbabwe yave kuenda pamasaisai matsva pasatellite anoti SES5 KU band ne C band transponders. munokwanisa henyu kuramba muchitinzwa pamasaisai eIntelsat 20 kusvika mwedzi unouya chikumi 30. Kana muchida kunzwa zvizere kuti munotibata sei, endai paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ticharamba tichikupai zvirongwa zvamunofarira, asi iko zvino pamasaisai matsva amunokwanisa kunyatsotibata.
Nyanzvi munyaya dzehutano dziri kuyambira vanhu kuti vagare vakangwarira nyaya yekurwara nepfungwa kunogona kuita madzimai kana achangobva mukusununguka, zvinogona kuti vamwe vagume vatora upenyu hwavo. Asi chirwere ichi chinorapika munhu akakwanisa kuwana rubatsiro nekukurumidza. Chirwere ichi, icho chinonzi postpartum, chinokonzerwa nekusagadzikana mupfungwa kana mudzimai achangobva mukusununguka. Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mwenyanzvi munyaya dzehutano hwepfungwa, Dr. Vongai Munatsi, vanoti dambudziko rechirwere chepfungwa riri kuramba richikwira zvekuti zvikamu makumi matatu kubva muzana zvevanhu vanoenda kuzvipatara nemakiriniki vanenge vaine zvirwere zvepfungwa.
Chatinoziva panyaya dzedepression ndechekuti pavanhu gumi voga voga vanoenda kuchipatara vachida kutsvaga rubatsiro kana kumakiriniki, vatatu vavo vanenge vanayo depression.
Dr. Munatsi vanoti madzimai anenge abva mukusununguka anoonekwa kuti pfungwa dzavo hadzisisina kugadzikana kuburikidza nekugara munhu akasuwa kutadza kudya zvakanaka kana kutoramba kuyamwisa mwana wake.
Ndizvo zvinoita kuti pave nedambudziko rekuti vanhu tinongoti akungosuwawo, akungofarawo, kungoshayawo kufara, kungoshayawo hope, kungonzwawo kungoremerwa sekuremerwa kunongoita munhu kana achinge ashanduka kubva kuva mukadziwo zvakasina mwana kuzoitawo mukadzi ane mwana. Saka kazhinji tinobva tangoti zvinhu zvinowanikwa asi tisingatozivi kuti munhu anenge achitodini achitorwara.
Dr. Munatsi vanoti zvimwe zvirwere zvepfungwa zvinofamba nedzinza remunhu zvokuti kana zvikasaongororwa nemazvo panogona kuonekwa kuti kune vamwe vemudzinza vakamboita dambudziko repfungwa.
Kazhinji kacho urwere hwepfungwa huri muropa, pachirungu vanoti majins. Ndosaka tichiona kuti vanhu pavanoberekwa zviya kana vachionekwa nana chiremba vanobvunzwa kuti mumuri menyu mune munhu akamborwara here nechirwere kana cheshuga kana cheBP. Nekuda kwokuti zvirwere izvi zvinenge zvagara zvirimo zviri muro zvozobuda kana munhu achinge ashushikana.
Dr. Munatsi vanoti zvirwere zvepfungwa zvikonzerwe nekuroiwa madhimoni kana mweya yetsvina. Vanoti munhu anenge ava kunetsekana nepfunga dzake anofanirwa kuwana rubatsiro kunyanzvi kana kuwana nawe kutaura naye kuitira kuti anzwe kusununguka kutaura zvinenge zvichimuremera.
Munhu anogona kutanga kurwara. Zvinova zvinoita kuti isusu pamararamiro tinge tichiti urwere hwepfungwa hunofamba nekuroiwa nekuda kwekuti zvinenge zvaitika kana kuti pana baba zvozoitika pamwana zvozoitika pamuzukuru. Ende kazhinji kacho zvoitika panguva yakafanana, pamwe sekuru vakatanga kurwara vachangotanga kuenda kubasa vave kana kuma 24-25 ikoko kupa makore. Ende zvozoitika futi kuti mwana wavo anorwara ipapo chirwere chinenge chiri mudzinza.
Mumwe mugari wekuti Tungiza amai Grace Chihuri vanoti nyaya yemadzimai anovhiringika pfungwa kana vabatsirwa inyaya isinganyanyi kutambirika mumhuri dzakawanda zvokuti havatozive kuti vakadzi ava vanokwanisa kurapwa nemishonga vachizoita zvakanaka.
Ndine cousin of mine akatofa akatoti abva kusununguka akatorwara kurasika njero kwakatooma. And then tina another friend ane mukadzi wake akasvika pachinano ichocho chekuti akasununguka and then akatanga kubhiyevho zviri fun kadzi akatozosvika pakukomita suicide. Zvinhu zviri kutoitika mukugara kwatiri kuita mumacommunities edu but vanhu havasati vakunyatsozvigamuchira nokuzvinzwisisa.
Nyanzvi yezveutano hwepfungwa iyo inoshandanisa nano reZimbabwe National Association for Mental Health kana kuti ZIMNAM Dr. Ignatius Murambidzi vanoti vanhu vakawanda havanzwisise nezvenyaya dzemadzimai anoshungurudzika mushure mekunge asununguka. Izvo zvinoita kuti varware havo muchinyararire kunyange hazvo chirwere ichi chichirapika.
Madzimai mazhinji kunyange nana baba vazhinji zvakare hatizvinzwisisi kutambudzika mupfungwa kwakadaro kunogona kurapika. Saka dambudziko riripo asi vazhinji vanozopedzisira vachiiya tinoti stafa
Dr. Murambidzi vanoti denda refungwa ratove dambudziko guru nokudaro panofanirwa kutsvagwa dzimwe nzira dzokuti vanhu vane dambudziko iri vakurumidze kuwana rubatsiro vasati vasvika pakuda zvokuzotora upenyu hwavo. Kunyangwe hazvo pasina huwandu huri kuzivikanwa hwevanhu vanorwara nepfungwa muZimbabwe, sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni matatu pasi rose vanorwara nechirwere chekufungisisa kana kuti depression, uye vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vanozviuraya pasi rose nepamusana pechirwere chepfungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamisi.
Nhau dzemitambo. Mimwe mitambo isina kusangana kwakanyanya yapiwa mukana wekudzoka munhandare panguva iyo nyika yakavharwa nemhaka yechirwere checovid-19. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Gwaro rabva kumahofisi egurukota revechidiki. Mitambo netsika rapa mitambo iyi mukana wekudzoka munhandare mushure mekumbomiswa kwemitambo yose musi wa23 kurume nekutyira kupararira kuutachiona wecoronavirus. Gwaro iri rinoti mitambo yakaita secricket, tennis, mijawo yemabhiza, kutwina, kumhanya negorofu ngazvinyore tsamba kusports and recreation commission kuti iongororwe kuti inokodzera here kudzoka munhandare panguva ino. Mimwe mitambo yapiwa mukana uyu inosanganisira rowing, polo, darts, archery, kuchovha mabhasikoro, equestrian, lawn bowls, mijawo yemotokari, triathlon pamwe nefencing. Sachigaro weZimbabwe Golfers Association vamufaro Chivoniwoni vanoti vatendesa tsamba yavo kare kuSRC kuti vatenderwe kukwikwidzana zvekare. Vachiononi vanoti vane tarisiro yekuti vachapihwa mukana wekupinda munhandare zvekare sezvo mutambo uyu uchitambwa nemunhu mumwe chete anenge akazvimiririra. Muongorori wemutambo wecricket vaInoki Muchinjo vanoti hapana chinofarira kutadzisa cricket kudzoka sezvo kugumana mumutambo uyu kuri kushoma. VaMuchinjo vanoti semaonero avo mukana wekutapurirana utachiona hunenge coronavirus mucricket hudiki diki.
Cricket kubva pekutanga pakambomiswa zvemutambo yakagara yataurwa nevana mazvikokota veutano kuti haina zvayo mukana wakati wandei wekutapurirana chirwere. Ngadaro makati werengei mazuva mashomana napfuura kuti international cricket inotambwa neZimbabwe iri kutarisirwa kuti idzoke muna August. Cricket Australia inova iyo inotungamira mutambo uyu kuAustralia yabvuma kuti Zimbabwe iende kunotamba mitambo mitatu yeODI.
VaMuchinjo vanoti kana mitambo yenhabvu isidzoka kuEurope chinotadzisa cricket kudzokawo chii?
Mitambo yebhora yekuEurope yave kuda kutanga ende makatarisa munoona kuti mutambo wakaita sebhora utone mukana wakati wandei wekuita yatingati pachirungu board contact. Naizvozvo kana mutambo wakaita sebhora wapuwa green light yekuti udzokere cricket ingaichitanga zvayo.
Mitambo yenhabvu kuSpain yeLa Liga iri kudzoka musi wa11 chikumi ichiteverwa nekuEngland yeEPL musi wa17 chikumi. Mitambo yeBundesliga kuGermany yakatanga kare kare musi wa15 kurume. Asi muZimbabwe nhabvu nemimwe mitambo yakaita setsiva, basketball, netball nemimwewo yakadaro haisi kudzoka iko zvino. Muongorori wezvemutambo vaJustice Muzane Nhamo vanoti nekuwanda kuri kuita vanhu vari kubatwa neutachiona hwecoronavirus pakanganiswa kuti mimwe mitambo idzoke.
Sport chinofanira kumira tutanga taongorora denda kuti riri kubva papi, richapera here, tichitsvaga solution.
Kune dzimwe nyika havasi kana kumbotaura nezvekuti mitambo inodzoka rini nekutya COVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yekukwira zvakanyanya kwoita vanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. kana mchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei ku studio7@uvnews.com. Unakwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.uvshona.com. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.